Nhlangano rinonzi Zimbabwe Rural Schools Library Trust ndingati nhoroondo kana madiscussions ekuti boka iri riumbwe akatanga mugore ra 2010 kuno kuNew Zealand neumwangu ari kuZimbabwe. Mumashure taona kukosha kwekuti vana vakawanda vamaruwa kunyanya nyemabhuku inhau yakanga ichireta zvikuru. Saka hurongwa nekukurukura zvakatanga mugore ra 2010. Then mugore ra 2012 nomba chapter yekutanga yekuZimbabwe yainyoreswa kana kuregistered mu 2012. Then gore raitera mu 2013 nomba tavhura chapter yekuno kuNew Zealand. Ezvinezvi tine hurongwa hwekuti gore rinosati rapera kana Mwari vakatiitira zvakanaka tinoita ane a third chapter inenge iri kuAustralia. Saka tinenge ane three chapters kuZimbabwe, New Zealand then nekuAustralia.
Chii chakaita kuti munge muchiumba sangano iri uye sei makasarudza kushanda nezvikoro zvekumaruwa sei zviri pazita resangano?
Zvakaita kuti tiumbe sangano iri ndezvekuti vazhinji vedu ndichapa inini semufananidzo. Primary yangu yese kubva grade 1 up to almost grade 6 ndaifunda kumaruwa kuMondoro. Zvikoro zvedu hadzisina malibrary. Hapana chanzi library, chikazinwa library, ndatove kudhorobheni pandakaenda kuKwekwe. Saka taiverenga vana kuda muri vashanu kana kuti gumi muchishandisa bhuku rimwe chete. Mamwe mabhuku acho akanga asina mapeji, ngagona peji 1 up to 3 pasina. Pakati mapeji akarasika, mamwe mapeji anga aripo akanga akabvaruka. Muchidimu ndinangoti mamwe mabhuku ataishandisa akanga ari mambembe. Shungu dzekuti tiverenge dziripo asi nenhau yekuti nyaya yemabhuku yainetsa zvikuru. Saka takaona kuti kati veduwe tauya kunoku tikaona ingava nevekunoku vakaropafadzwa chaizvo, vane malibraries muzvikoro mavo mune mabhuku matsva sharaude vanotsvaga vachida vachiningirika vanenge vada kuweekend vanoenda kumalibrary emucommunity malibraries ekuchikoro aripo. Nobva tatino tinogona kukwanisa kuti tibatsire vana vari kuzvikoro kumusha. Nekuti kuno mabhuku atitenge, tinongopiwa. Tinogona kupiwa matanzi nematanzi nematanzi ekuti titumire kumusha. Ndichazotsanangura patiri kuita nhauro yedu iyi kuti nyaya inozongonetsa imari yekuti titumire mabhuku acho macargos kuwata ship kana kuatumira kubva kuno kuNew Zealand kuendesa kuZimbabwe. Ndopanongodywa. Asi zvekuti wane mabhuku tinoapiwa pachena mahara titongotenga. Kungonyora padande mudande kuti tinokumbira mabhuku anda kuZimbabwe anosiwa tawana matutu nematutu emabhuku. Uye zvekupindura mbvunzo wamati sei takananga kumaruwa. Nedzimwe dzenguva vana vari muzvikoro zvemadhorobheni munana Harare, Bruwa, Yamugwera naKweko nana Mutare vari nani mune mamaschools zvikoro zvine malibraries havai nawo. Asi zvakawanda zviri kumusha malibrary hazvina.
Saka pari zvino muri kushanda nezvikoro zvingani Dr. Tuwe?
Iye zvino izvi takatumira makago maviri mugore ra 2016. Takatumira kago tikabatsira ma 25 schools nomba apiwa mabooks directly. Then muna 2016, then 2018 tikatumira second cargo about 30 schools dzika benefita. So all in all about 55 schools ndo dzakawana mabhuku ari direct, but more than 100 schools dzaka benefita from mabooks akabva kuNew Zealand nenzira dzakasiyana siyana at the moment. Saka zvikoro zvinovarika zana takawanisa kuzvibetsera nemabhuku akabva kuno kuNew Zealand.
Muri kushandawo nehurumende here muchirongwa ichi?
Unokurira hurumende yekuZimbabwe handiti?
Hurumende yekuZimbabwe.
Hongu, tiri kushandira zvakanaka zvikuru kwazvo nebazi rehurumende. Mugore ra 2012 patakatanga boka reZimbabwe Rural Trust vakanga vari Deputy Prime Minister Dr. Thokozane Kupe ndo vakaparura musangano wedu muZimbabwe. Patakazotumira mabhuku mugore ra 2016 ndo patakashanda zvikuru na vamuzvinafundo Professor Paul Mavima vakanga vari gorokota rezvedzidzo primary nesecondary Saka mchidini uongo tulushandra zikuru ne hurumende. Weze tulukumura machandra ne hurumende ni mwombaza akasiana siana ve immigration ne tingwe zimura. Kutitisa chaji we juti patropinza mabukwaya. Nekuti mabukwaya harukutumi tunawana pachena kuno. Tunaba pachena kuzimbabu atisikutengesa. Saka zvine zvakanaka kuti hurumende isati badarese tax kana kuti juti yekuti mwa cargo yedu ipinde zviri free. Nekuti tinototambura zvikuru kwazvo mukuti tikwanise kuunganidza mari even mashandiro emari yatinoshanda kuti makago auye. Tinoda about almost 15,000 New Zealand dollars kutumira cargo imwe chete. Saka tinotomira mira zvikuru kwazvo. Kuti tikwanise kuwana mari iyo. Saka muchidimu hongu tirikushandira nehurumende yekuZimbabwe.
Mamuchitaura nyaya yekuunganidza kwamunoita mabhuku nezvimwe zvakadaro, mune zvimwe here zvamunounganidza zvamunobatsira muzvikoro nazvo zvikaitawo kana semari nezvimwe kubhadharira kana vana mari dzechikoro?
Hongu pane zvatinobatsira nazvo kunze kwemabhuku. Ndingape mufananidzo mumwe chete wokuti macomputers. Mugore takatumira makombiuters kuchikoro chiri kuMwerezi kuti vakwanise kubatsirikana nemakombiuters. Tikatumirazve makombiuters kune zvikoro zvino zvakati oho. Nekuti nhau yemakombiuta kuZimbabwe sekuziva kwenyu tinenge tiri kumashure mbichana panyaya iyoyo. Saka zvinezvi kuti vanhu vaite mabasa akanaka, ringava basa ripi neripi, chiri kuvaka chaiko chaiko building nezvimwe zvakadaro, unofanira kuti tinoziva kushandisa kombiuta. Saka hongu kunze kwemabhuku tinobatsira nezvimwe zvinhu zvakaita semacomputers. Uyezve pataipema mabhuku nemari yekutumire mabhuku kumusha, pano makatipa maschool satchels, mabhegi aya ekuti vana vanokwanisa kubereka vachisaya mabhuku. Takatumira akati one day nguva yapera. Vhiki rakapera nesvondo pandaichungamirira rafo mutambo wekuti tikwanise kuunganidza mari, pane vamwe vakatotipa zvakare, vakambotipa last time masachels, vakatotipa mabhokisi mahombe maviri ane 20 mabhuku sachels. Saka tichatumira mabhuku tichakanda kuti masachels iwayo kuti vana vasina mabhegi kuzvikoro kumwaruwako vaonewo mabhegi avo. Regai nditi chirongwa ichi chakakosha zvikuru nekuti tiri kukwiridzira kuti vanhu vari kudiaspora vakabva kumusha kuZimbabwe vakaitirwa nyasha naMwari vakakwanisa kuuya kunoku varangarire kumusha kwatakabva. Pane programu yatinoti ziva kwawakabva pachisvona pachindevere tinoiti yazi odhakuka kuona nechirungu choiti remember your roots. Tinokwiridzira kuti vanhu tisakanganwa kwatakabva, tirangarirewo kuti kwatakabva kwakamira kwakaita sei, kana tawana mukana wokuti tikwanise kubetsera tobva tabetsera. Mufananidzo mukuru ndokuti tine vatinoti patroni vedu Dr. Solomon Guramatunu, vanozikanwa zvikuru nyanzvi yecheremba nezvemaziso. Vaka library pachikoro chavakadzidza chinonzi St. Peter's Tokyo oro Tokoyo Parosape library yakanaka zvikuru. Uyezve tine mafananidzo yakawanda, tina vamwe vatinoshanda navo vanonzi My Willis Squeny, vakabatsira kuvaka library vachiita ona kana kuti vachiyemura mai vavo inonzi Gogo Mutema Sango Library kuMondoro, ndokwavakabva ikoko. Saka vakavaka library zvakare pachikoro chavakabva ichocho. Takatonyora bhuku rinofanira kuti ridhindiswe kupera kwegore rino. Saka ndakakumbirwa ndobva ndanyora chapter 4 yebhuku iroro inonzi Ziva Kwawakabva Yazi Odhapuka Kona, Can You Remember Your Roots, giving some of the examples akaitwa maringe ne program yedu ye Zimbabwe Library Trust. Regai ndichipindura mubvunzo wamabvunza pakupedzisira ndakanganwa wokuti Trust pane vatiri kubatsirira kubhadharira mafini. Trust atisatatanga izvozvo uroro wacho huripo kuti tikwanise kubhadharira mafini. Sezviri kuitwa basa guru neHaya Foundation, I think yamai Titi Masiwa vari kubatsira thousands and thousands zenherera. Saka tichauti kana tikakwanisa kuwana mari tikwanise kubatsira nherera. Nekuti kuzvikoro uku vajonga kune nherera dzinogona zvikuru asi havana fees